Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke Marvelous njengoba kutsho kwakho. Yeah, khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Yeah, namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokutwa ke ngomvulo Marvelous. Kukhanya ngazani abantu beSouth Africa babengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza, babuza isithupha, babuze konke. Bathi kambe umuntu usebenza ngapi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kulokhu kugijimisana izolo. Abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulabantu izifundi ekade zitshengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC kuna ngale nakungazani bayajinga leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana kuyo kumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa akakhulume ngakho lokho singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzeka lokho. So kunjalo Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Pano pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira varimo muSouth Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uyezve tanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vatyairi vemagonyete vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uyezve tanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino apasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau weStudio 7 nemumwe anodriver iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhraivha zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana any action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu marori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaque ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handiti asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeta anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti aanga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino pasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that they're illegal. They are legal drivers, and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Yeah, so okay, I was saying, come on, manje. Sicela ukuthi lichukuthi kambe libona njani udaba lolu silethemba lokuthi sizathula abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo umunye wabo nguDennis Juru yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association usanda kwethula ke umbiko umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala ukuthi mbaleke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019, they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross-Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying. Basically, Njebati, in South Africa, ngakwenza kwalokhu ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayelisa imota. Labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa kungani kuzoba lokuhluphana okuthize okunye okumangalisayo ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimota zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanya zani asomdlalo marvelous.
Aiwa, tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino vaDennis Juru. Tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here Nsimaze na mukoma Kip.
Aiwa, takasimba chaizvo. Mungatitsananguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga paFacebook page yenyu. Mungatitsananguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei. Uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa irori rekutyaira
hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha kwetewo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September South Africans ari kuti iwo achange achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika tingatasiratarisa kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi asi kazhinji tongatoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuafrica havawanzoreya varungu havawanzoreya machina havawanzoreya maindia vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonesa vanotaura chokwadi kana vachitaura nenyaya yevhiolence chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections esouth africa takaona kuti ANC yaitumira mamesages kumunhu wese isingasazonzi ndiyani kusanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mamesaji achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikreate employment kuvalocals saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa anorohwa anotyisidzirwa nguva nenguva hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisenza wane 60 years wane 20 years wane 10 years wabereka vana vatopedzawo chikoro uri musouth africa wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisenza kana kuti upenyu hwako hwaapa dhenja vazhinji vakatotsara misha kuzimbabwe vakatoroora nemusouth africa
zvekuti havatisina mune dzimwe dzimba dzavaina kuzvizvarwa kuti munhu azvinotanga zvitangira kukara zvinhu zvatsaoma sezvo zvizvarwa takata fanira zvizvarwa zvezimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba asi hazvirevi kuti masouth africa island iri kudenga nekuti tinoti aiwa pachazoya jesu patsva ndo pachazonoona esouth africa ndo mashona mune vanhu vachoda ivavo saka tiri kuti izvoni kana vaita saizvozvo rwendo rwuro tiri kuti ingave mota yesouth africa gp north west kana chii ingave iri kumozambique kana kuzimbabwe kana kupi zvako kana kunigeria kana kupi tichaimisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aseenze tisiwane zvemaforeigners anitori nemapepa ekuseenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachiseenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuti asenzi tisikumisa zvese kana dziri ndega hadzitinese ndege vanonzwisisa sereku nguva nyorera tsamba like lastta nguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba haziende kuzimbabwe ndoko mota tinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
aiwa tinokutendai vajuru mombobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare hallo mukoma makadi yenyu
aiwa tinofara makasimba here
aiwa takasimba minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina hedu ndava nazvo kana musingadi
aiwa munoshandisa henyu ndinoti varoni mabororo
ehe vamabororo saka ime munodraivha kupi muchienda kupi
isu tinodraivha tichitenderera musouth africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese esouth africa uye tichibuda zvakare kuenda kumaputo
titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadraivha emagonyeti
zvinonetsa unotoshaya pekutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madraivha ose ari kufamba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo pane madambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri musouth africa imomuno mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madhiraivha panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yesouth africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yesouth africa inozviziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazvisi zvekutombofungidzira muno musouth africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda
saka muri kuti poitwa sei tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyi tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikewo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadraivha ari imomo musouth africa muri kuronga zvipi next week
isu tanga tichironga kuti dhiraivha wose ari muno musouth africa anoshandira muno musouth africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo, nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi, handi mazviona. Asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika, asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari, tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose, kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika, paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi, kwete zvokuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika. Nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka, asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika, kana kunzi kune runyararo. Hakuna runyararo, asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa. Mukatarisa panews dzemuno muSouth Africa, pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata, kana ingava shopu yangobvira yoga, zvinonzi muforena abvirisa abvirisa shopu, chakati chaingoitika. Vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo, zviri kungonzi maforena madrug lord machii. Forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii, yakureva munhu mutema ari muSouth Africa akauya kuzoshanda, ndo zvazvakutongoreva. And South Africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi, tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa muSouth Africa, handi munoona. Asi iko zvinezvi zvinhu zvangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura, hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe, madrivers kunyanya-nyanya, nekuti vaakushanda. Izvezvi madhraivha ose akanzi aburuka apa muateste BP, munoona kuti inenge yakashuta, nekuti havachazivi zvokufunga.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko. Tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Muve neweekend yakanaka.
Ye, ngizokutwa ke Silobani lapha ecingweni. Uti sizwe kuti Silobani kumbe kumama ecingweni. Silobani kunapha ecingweni, kunjani? Ye, ngicela ukusondela efonini. Nikhuluma lobani? Ubani?
Buhle.
Ye, Buhle, kunjani?
Ngiyaphila.
Ye, ubona njani udaba esikhuluma ngalo?
Ngithokozele phakathi, ngiqeda ukumfonela manje.
Ye, sikhuluma ngakhona ukuthi eSouth Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa ema-factory, abantu bedinga abantu bokuza. So nibona njani khona?
Okay, ngike ngaluba indaba leyo yenzima kakhulu, ngoba akula ngeyindlela futhi akula kuthi singafunisa ukuthini njengabantu bangaphandle. Okukhona ukuthi silinde leyo langa langamandeyi bona okwenzakalayo khona. Ngothi nje umuntu esuke nje ma kuthiwa abantu abangaphandle wonke umuntu ofika seke izinto azobaningi bona abantu bangaphandle kwaleyo sesesi. Kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntwana omnyama nje, umuntu nje ma eqala ethi uhleke uvele kubheke wena amehlo kakhulu, ngoba vele ma ungabheka, ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs, abantu abadayisa ama-drugs bangabazi ukuthi ngabantu ba bona babala nje ukuthi abantu bezimba abantu abona mayisebeyijikisa sebesibona abantu abadriver bakwazi abantu abadriver vela abaningi abantu bezimba
poke ye lina. Kodwa lizazivikela ngani? Lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe liza kwenza njani?
Vele kuzivikela yikungena endlini uvale, ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi ubekala kanjani. Kuvale endlini ukhiye uma bedlula phandle bazabedlula sekele basibakhangela ngamafesi.
Sizokuthiwa abanye bakhokha abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo, kuyabe kusitshoni khonokho.
Ya, kungayenzakala, kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya. Uma into zikanje usaka kuzivikela kwakho yikuthi uqashe, ngoba ngeke ulwe lo muntu esendlini yakhe, ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe, ngoba izikhala zithethe wona onayo. So ukuthi ube safe ukuthi ungene endlini eyisilele kukanjani, ngoba le noma ungahamba uthi yolwa labo kusiyadlula imandizi, ingabe izinto ezibe zikhamisa ezintazo.
So ubona zani ke
kuhlale endlini ezigatshele
So when are we emsebenzini omvulo?
Ah, mina vele ngizokwenza ngizokwenza.
Yebo phela.
Ngoba ngikwazi ukuthi ngilalo bani othweleni kanjalo. Mina leso sikhala sethe mina mina.
Hayi kuyazwakala mfowethu. Yebo kuyazwakala kakhulu. Sibongile kakhulu kuhle.
Ah, ngiyabonga.
Do you want to know sasa?
Ah, thank you.
Yeah, so that is Mr. Bokhe. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared, you know, about this situation, yeah.
Let's take another call. Hello, caller.
Magadini, Ted.
Tiri, wadi, truktora, nani uyeshe, mburukupi, caller?
Murukuta, wana, biki, neema, ndiri, kudepen.
Tauraiti, nzweva, neema, kwa kamira, seiko, kudepen, uku.
Ah, kudepen, parisi, no, waka, tinyare, shakulinya, yu, asi, kwa kambenge, kuine, yu, asi, esi, nirikuna, na tutorial. Dambudziko ratakatarisana naro muno muSouth Africa rinorwadza uyezve ndakutoona kuti government yemunomu yakufana negovernment yekumusha
madriver
ese ari kushungurudzwa iwayo hapana kana drivers nabepa ende vane mapemit but government haisi kukwanisa kusumudza musoro panyaya iyoyoyo asi vanhu vacho vane mvume yekuve muno vane mvume yekuti vaseenze asi government yakangonyarara zvichiitika izvona gavhumendi yekwedu iri kuzvinzwa gavhumendi yemuno iri kuzviona vanhu vachirohwa nekuurayiwa asi vanhu vakangonyarara saka kukura kuti ipolitics its a game kuda kuti mapurezidendi ari paya handisi kunyatsovapiwa kwazvo bhozi vanofarira kudeuka kweropa revanhu
aiwa mashoko makukutu
dai vangave nechido nevanhu ka zvikadai zvakatoregerwa kudhara akangoti no no saka kana purezidendi achizvinzwa akangonyarara vanhu vachiurayiwa handione sezvinoende vanhu iva vaine mvume yekugara muno vaine mapepa
aiwa tinotenda vanhema muve nezuva rakanaka
zvakanaka
vajuru muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema munoona sei zvataurwa navanhema izvi
vanhema ndo vapedzira
hongu ehe
ehe aiwa ichokwadi chasotaurwa ichi kuti kuona kwedu isisu kusangano zviri kuitika zvine ruoko rwepolitical party pandi zvinhu zvirikungove zviri kungoitika chete sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinihindi but munhu iyeye hasungwe anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuopareta saka unobvaungoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc taakuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message, towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand. And at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they have killed, after they have beaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. But looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people. Because if you look at truck drivers, they are all documented. They have got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to check up any employment. As long as they still have valid permit, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Mm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke what says ukuthi silobane icingweni ubambe khona bobo babajuru ake sizwe ukuthi silobane icingweni kunjani mfowethu
ngiyaphila kunjani msakazi
ngiyaphila ngikhuluma nobani
ngikhuluma noPaul Ndlovu
ye Paul Ndlovu akutsho ukuthi wena udaba lolu ubona njani ba
udaba lolu msakazi ludaba olubucayi lona mawuthi yalibhekisisa kahle ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi kambe wona uma uzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu wangaphandle msakazi ongabathola eSouth Africa lapha bese mafemini ongabathola la eSouth Africa maybe bese sibedlela or any lekhuzeni yama sectors egovernment okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bazenzela ngezandla zabo you understand nokubona mina behamba bengena eziphaza bathi bona abantu bangaphandle babathathela lekhuzeni bavula ama business ongekho emthethweni but mawuthi ebhekisisa le nto le uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibhizinisi ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi kanamqondo webhizinis wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthole hambe wayadinga isiganga wacinta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kubo abantu balana eMzansi angithi mawuthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa kanjani efemini ungela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana eMzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana lenkinga abasuka belazo lana eSouth Africa bahlukane lokuthi bathi because ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bekehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola i-driver ama-trucker lawa ngabantu abalamaphepha angithi
abakhathiweyo
abasebenza okusemthethweni uyayibona
Mhm.
But bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyafika ahlaselwe bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tinte iFM or afika tithi company athi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali so or lawe ufika ujoin lokho okuthole kuvele kukhona lawe besebenza ngaphansi kwakho.
Awubonike futhi
wena sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali asiyona iqiniso leyo.
Siyabonga kakhulu Ndlovu ungathinela kusasa baba.
Ngibongile msakazi.
Okay, papa, so according to Mr. Ndlovu, when things go wrong, you know, South Africans turn on foreigners and do whatever they want to them. And nobody, absolutely nobody, is arrested thereafter.
Very interesting take there. Tine mwe mtereri rege, itende kwa vari hello caller. Tiripo asi taurisa imko matukutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na taunda makumbura ndiri kupitura mukadini.
Taura itinzwe mukoma atawanda.
Tirikutaura
nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo muSouth Africa.
Taurai.
Saka kufamba chaiko muri kutodya munzvimbo yamunogara iyi. Mukuru venyika vabuda pa television vanga vari kuti chi? Aiwa, mashoko makukutu, tunokutenda yanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje? Aiwa, mashoko makukutu, tunokutenda yanzvadzi, muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu. Babo churu, lo kuko ni kwen?
O
babo mkokele kunjan?
Siyaphila
njani? Siyaphila kakhulu. Ye, akuchuti wena khona ngapho ungabusendaweni enjani?
Mina ngihlala lana ngase-Centurion Olive North Bosch elokishini. Ye, thina lana esiphila khona asindawo leyana ehluphayo kangako uma kuthi kuya kunemsindo. Because abantu esiphila nabo lana ngathi nje sesingathi siyazwana. Into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo. Abantu abanezitolo makuvuka umthindo le njengayenale bahamba bayo bagqekezela ezitolo. Abatshayi muntu, bathatha nje ezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi ukuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sehiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp senza ukuthi laba abantu basuke sebesibona ubugwa lapho esichaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani kwethu nalaba abantu esiqelise kubo esihlala nabo lana. Because thina abantu esiya ngaphandle lana esilana e-South Africa baningi kakhulu, siyaganga. Iningi lethu siyaganga, kuthengiswa ama-drugs, babamba inkunzi. So uma kuvela inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu uma kuthi bangethi one-Afrik bazokuthathela-ke impahla. Kuyabe kuzwa ubugebengu nje kuphela.
Ababulala abantu kodwa?
Kubulawa kwabantu, kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu. Ukubulawa kwabantu siyakubona nje emalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini. Uthola umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu, sengena endlini zabantu, bakubambe bakushise into esikubonayo. Thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini. Selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo, kodwa kuthuli. Angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithile njani. Kuthule emalokishini, kuthule. Sigcine nje ngodlame lolu bekhona ePitori lale uNigeria wadubule usomatekisi yabona. Kodwa-ke hhayi, sizobona ngomvulo, kodwa thina abantu nje masivukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu. Angifuni ukuthi ngijabulise abantu ngento engekho. Hayi, ngingumuntu ngikhona lapha ngivakashile ngithi
Ye, kunjalo mfowethu, siyabonga kakhulu. Yeah. Baba mkhokheli moyo, ungathini lokusasa baba.
Siyabonga kakhulu, qhubekele phambili.
Hayi, siyabonga kakhulu, bye bye. So, he's saying that he lives in a place called Centurion. Mm-hmm. And he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers. Mm. So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people.
Mm-hmm.
So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't burn them because they belong to South Africans. Mm. So the Zimbabweans, the Nigerians, and all those other people actually renting. They don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, caller. Hello,
Kwakadiko kwa muri iko.
Ah kuno kuri nani tongo garataka bataura maoko tete.
Taura itinzwi.
Nyairi ponde kuti avachinene kuti kwai una mapepa kana kuti vana vanenge vasinga changu dichete.
Mhm.
Nezvedu vanyara nezindo yadingi.
Mhm. Saka point was the.
Baba, chinongoda kuti nyika yedu isinake chete. Yedu kwete tatidi kuti ti blame vanhu veku next door, mai vepa next door kuti havana kubika, tongofarwa kuti tende kamai vedu isusu.
Mhm.
Nokuti isu hatingagochero vakasika maproblems avo munomuka. Isu nyika isu tongozaramba chiwa patiri ndipapo. Saka kuti zvipere izvi, nyika yedu ndirikufarwa kuti tanga yanaka isusu.
Mhm.
Anhu, zvati chero kagara ako usingashandi asi unongochikwanisa kurarama uri kumusha kwako. Izvi zvinoda kuti. Apachina kufamba chaja kwa kutongoneka tete chiro kata ma roadblock anga kaita mukam. Woma says the police and zvino vamatongi gwenyika. Vakata ma zviva pera premier of Gauteng province va David Mambura. Vakamboita vachiti ha kuchina munhu kuzvaya tende kuti ma shops nokuti zvima locals tokwanisa zvita zvino ma shops yao. Saka in other ways anenge achituma vanhu vavo negwisiri kuti chi.
Mhm.
Kuti kana information yeka kamuchigwa nemunhu ari pa ground anenge achitamburawo munoka. Anonasa kuti ishwa vana vandu vari kuti vari mukana yedu.
Saka imine muswe muvhuro muchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko.
Kuno kwandiri hako mhirishonga ichachaiyo hakuna sewa iwo vane operation dzavo dzavanenge vachiita polisi Home Affairs. Ndoti kangogara wapo anenge wapari pamba zvako usina kuona kufamba uchinda wakuita zvimwe zvima unnecessary genesis. Ndo unogona kunge wazvidzenga nekuti ukazoda kufamba nguva yakadai ndipo unozosvika sanga nepane pachiratidzigo apa pauzozonge wazvashata manje.
Pane mumwezve kola tanzi ati varamaposa vambobuda patelevision nhasi vachitaura panye musoro penyaya iyo imamboona here address yavaita.
Ndina kuiona ndandiri kubata pati chinoretsa ndicho kuti kana dei vabudaka singari tatozviwa kuzitema ndasvika ini ndingari ndatozviwa kana dei vataura zvine mudzindo chezvo uno vachifurizira tete abati kokuti vakataura nokuti ivo vakatombomataurawo mashoko iwawo kuti noti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tabvedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa aioneka kumuka ndo avakunzi mabasa ndo ane vava vanovebuhe mazvai magona vanhu avakuita zvemuhambengo. Mabasa iwo vakanga vapromisa vanhu avakutadza kumacreata like zvatakamboona kwedu 2 million jobs kuende kuzimbabwe akatadza kucreate ndoma vakunetsa.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald, muve nezuva rakanaka.
Vaita basa chaizvo.
Ehe, bye bye.
Yes, amazumamboma lapo yakuruma. So yes, buyele ke kubaba uJuru. Baba Juru, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So are you in a situation where you are going to do what you've said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes, if there's a plane that is going to Zimbabwe, How are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate, and we have got history with them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks in cross-border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk.
Mm-hmm.
So if we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park,
mm-hmm.
the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say, stop, we should cooperate, let's stop these South African registered trucks, they should not move. I believe that the drivers will cooperate,
mm-hmm.
as their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks. And we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Mm-hmm.
Yes, I was a colleague, Bamba Konapo, who I got chance to rub in Moyo. Hey, Baba Moyo, uchona jan.
Chona jan.
Si achona Moyo. Ye, natu taba lapo ngati ngalwa.
Ha, le inki ngale sibil. Ngasibona into ezivakala khona ngane sinezihlobo esikhona ngane sibona kulobunzima and njalo abantu bakhona ngane mina ngike ngahlala khona ngale ndathali 2013 into yabo nxa beyitsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho bakhona abanye bazama ukuthi bagume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimota bethi bayemsebenzini zatshisha izimota. Hayi, avela abalanqulo bangathi into yabo bayayifuna bayayifunda.
So kuyethusa lokhu
ende yona nxa ingangenela nxa ithule njengayonale engalamaphosa lingachitheka igazi.
Okwenza ukuthi uhulumende kala maphosa athule kanje kwini kuna ngombono wakho?
Hawu, unenhliziyo embi. Ulomoya embi njengalaba abathibusayo ngapha
ukuthi bayafanana nje
bayafanana ye
soke
uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba okunye wayekhuza
pho manje kwenziweni nxasokunje awubatshela abantu ukuthi benzeni
hayi abantu bangabekezele ubuya lapha ekhaya uyafika lapha ekhaya umuntu ezele abantwana bavuka indlala. Ababekezele nje wabona umumo kuzadlula lokho yonke into iyedlula.
Hayi, siyakuzwa, sibongele kakhulu Moyo, ungadina kusasa baba.
Hayi, nangibongele ukuthi kuyinthinte.
Sibongele kakhulu. So that is Mr. Moyo. He's in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of making maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says, especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
to do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop. where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. Mm-hmm. She says one of her her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. Mm-hmm. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. Mm-hmm. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what's going on? A caller, a person, one, void, Gujan. Hello, Sloba Nkwani?
Magadi iko pasta, iko kwa muri iko, tulikusaura na pasta muri kupi?
Ndiriku Frank Drive.
Ehe, ntukunzo wati muri truck driver?
Ehe, ndiriku truck driver.
Ehe, tipeo maonero enyu kwa kamira se iko ko?
Lakanga Vasinga is back from the because most of us are my 90 something, my 2000. But I took a lot of my day. I
Aiwa, tinotenda Pastor TD, ndichakubatai zvakare nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tichakubatai tinotenda chaizvo nemashoko enyu uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko tichakubatai next week. Bye bye.
Yes, sizvakutoke silo muntu Chinwani singazi kuti kuri mesihlobo pane kunjani kunapa Chinwani?
Wamina kumesindeve.
Yeah, kunjani Foyt?
Anapira funjani kwa.
Nyapira kumaro pane? Unwazano kwenzuwa kwenye, kutukwela mapolisa?
Ya, kutukwela mapolisa, la hati vele sesuwa nenga kule, sifu ya le kaya, le ngutu volo na lolo se kaya.
Chosin, hati kwenye wenangasu kangele, inda wapenga salifoni kuna po, selipa nenga kule?
Ya, wana wacho njalo, hati sesuwa nenga kule.
Kuto, akula mto chaya wapela kuna?
Aya, ebu chaya na aya, te unwa gazi kone uchaya.
Ye, uzuile ngukweza kale kuhuli?
Ye, benge nyezo.
Po utini ngako kuna?
Ye, agunzima po iti, unzima loku vele so kufunu nkulu nkulu ngawa esu. Na kwe muva vele kunzima uwezi. Ye.
Po manipaza enzani, lani za enzani kuna?
Ay, loku vele ukutisi ngatisi nga enzani, ngapande ukutisi zama mapepa, pati majinti nga hizo zoni mali, ukutisi kata mapeni.
Yeah, I'm a permit going up. Permit him, Marin.
Ah, 3,000.
Pula.
3,000 pula.
Ah, who's him? I'm for it. Possible Tinagi.
kunzima.
Yeah, phosela ukugcina baba.
Hayi ke lokugcina lona lelo nje kuphele lokuthi hayi selenzima lapha emazweni.
Mhm. Hayi sibongile bebe ungadela kusasa ba.
Hayi kuhle baba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haberon. He's saying he's got some problems as well there.
Mm-hmm.
He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 puna.
Mm.
So it's difficult to raise that money, according mm-hmm. to him, especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magabi, Sisma.
Tiri potutora nani uye jemuri kupi?
Muruta Magalfunya, the center of Angophonian is my Tanis and Liba, and Ritana Tasso, to South Africa.
Hey, Tita Nanguru, Kurkufamba, say Coco Vachafunya.
In his mother, the truck driver. And I'm not doing the problems that are assembling the first of the water load. The Sagapata, the farmer, discuss of being in the world. No, my colleague, Shamara, and we know Mr. Mundo. But when we're going to have ATDF. Like I'm talking about the product, my explosive again, and I. Why not? I was going to pack was the Pindamuru truck stop. My only 50 more trucks and I remember. The water is a South African driver. But the Awe Atari truck EO. That is, we are not allowed to drive those trucks. So by now, as I'm talking now, the Bangushka Mapuri is one of our my tax duals. Because I don't know if I'm going to come by, you know, not to say, I'm going to come by, no. So we can't tell much about it. So at least we will come to Monday, we said, I'm going to start the Sunday, to get to Sunday, but I'm going to go to the road.
Saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei?
Vatsomondo vazoriritswa izvozvi zvinhu zvakandirikita kunokuva vatitevera variriritswa nemapurisa ndochirega vanhu vaendawo. Asi atoudzwa tsomondo kuti no, havasi kuda kumuona achidhiraivha South African Range truck. Inofanira kudhiraivha nema South African set. Havasi kuda kumuona ari murori so.
Aiwa mashoko makuku tinokutenda ichaizvo vachafunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko. Aiwa muve nezuva rakanaka. Gibbs, we're hearing there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achafunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks. So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but... It seems as if they are upping their gear on Monday because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes. And some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kuBaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line? Yeah, ngasukangela Baba Churu. Uzulu Baba, okhulume ukuqineni kaTesla phesithi ama-truck drivers ungazange kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto, antsho kunjalo? Yeah, kumbe hayi.
Hayi, akunjalo. Kufanele kuphela sibabonise nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini. South Africa ila Africa. Singamisa i-business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa ngokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa imoto zonke zaseSouth Africa. I-government izothatha amalokuzeni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo ma into zisemthethweni. Ukuthi intathile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158.
062-396-6158. Thank you so much, Mr. Juru. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Papa Izimabuti.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.